manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndege pasi rese hapana vanoita profit, ukatarisika dzose pakwezibatira nezvekungobatana badara vachiita maalaensi.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti haifaniri kutengeswa.
Misave reforms tine zvimaparastatao zviri kungodya mari vana eZimbabwe kwataa kuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi, sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana, izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose, nyika yese, business rendege haritiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamungati connectivity, kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika pagrematourist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinoita panyika. Zvinobvira mumana mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism, nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekune investa kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit, ukatarisika dzose pakwezibatira nezvekungobatana badara vachiita maalliances, nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumba andi kutaura navo vaBlessing, tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo, mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo, sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kambani yedu yeZimbabwe yanga ichisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe, hamungati mabalance sheet yenyu, tichitarisana navamwe nokugadzirira zvakafanana naizvozvo zvati kutaura pamusoro pazvo, kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei, apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo, ndeni request yedu yokubatana navamwe inenge vaveri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo, but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tibora kuti tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makampani fananidzana nezvinoitwa nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo, tabatawo vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemamakambani ehurumende, uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachinamasa vaya vakoniwa, hakuna kana mari kana mabond note acho akambochidzira nawo hausuma wana ba. So it's a crisis state. So ama mvemve akaimbwa nawo mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti?
A very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzizano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nyika haisi kuproducer hii. Nyika haisi kuproducer. So kana tisiri kuproducer, hatikuwa se kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma exports. Kutuwa ne mari yekunze kwe imwe nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline, pada unyanzi kurana economy, washaika iwao. So that's the second thing, we need fiscal discipline, we need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics, the granji taura. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbeva ama zinodikamu. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zine urubata kambeva, waita expenditure yenzou. My elections ariko. Commander agriculture ya matanga nayo, commander economy ya matanga nayo, is just an instrument ya arbitrage. So management of the economy is key. And the biggest problem ya crisis ya itika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatina zvo zvana SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoisa izvi. Chechi 4, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zvirungodya mari vana eZimbabwe kwatakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of maparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veteran kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nechada kuzokutengera hembe, iwewe nechada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isi tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzotsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kuti shatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magariro akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya, iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra, mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti totikudii.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndaakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzo taurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano, avo vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaita semaaccounts akashuwa nereserve bank, mari iri mubank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madeposita akaiswa nevanhu mubank $6 billion, mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotohwema umo i2%, inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank ye$6 billion, imomo ine $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaita semareport ereserve bank anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari inokwanisa kuti mwedzi upere tichitenga zvinhu kunze kwenyika. Ndoti hakune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika e6 months hasi tovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu kunze kwenyika unofanira kutanga watsvaga cash yaunodhiposita mubhengi ndoruzaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari, dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati bhodi noti vakauya chagadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuafrica nemuzimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo hatitarisi kumashure zvinoende kuhigh school kuprimary kuti kana wafoata macorrection kana mwana grade wanoita correction semapolisi mega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii. Mari ari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndio vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo masozi emari iwa haiwe nekuprinda zimudhola. Yakaiprinda zimudhola inongopepeka kuenda musango haina zvatibatsira nekuti hakurembera zimudhola. Kunya iye vacho arinda kuti aone zimudhola mangoti haari zimudhola. Saka tino iye ada kuti ndinoda zimudhola. Hapana kuda zimudhola. Haunga solve dambudziko ka reZimbabwe nekupfurira zimudhola. Haina zvatibatsira. Hakuna kune nyika 33, nyika 33 dzakashandisa US dollar dzapinda matambudziko yakafanana ndakapinda navayo. Hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mari yayo zvekuti kwacha zvisa zvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vati vanhu vasagadzira zvigadzirwa. Izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iri doing business. Hazvitombodi kuenda kuna godobori. Tokwanisa kugadzirisa kuti tiexport. Nao isusu Zimbabwe tisitagatega panyika 33 dzakashandisa kumari yekunze kwenyika mari yayo yadonha. Zvinongoonza mari isu itoti sudo current. Mari isina zvita. Ndokunzi bondi noti. Makanzwa imari bondi noti. Zvikuitika kubhondi noti. Zvitakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa. Izvi rakubhinwa South Africa. Mangoti yaita hanzi kwaiye ukaunza bondi noti harisimagirwi. Riri kusimagirwa bondi noti. Riri kubotswana South Africa, Zambia, Mozambique. Munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bondi noti. Votova kuenda kumusha. Oh mari yekumba kwenyu endai munoshandisa iyo mari yekumba. Inondochinjwa iwoyo. Marandi otosaramusha South Africa ikoko. Chagona hapana jira rebhindura. Tangadai akatinomboda bondi noti iyoyo. Randi yatosvika munyika. Manje randi usara kumesina. Bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro avanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dziri kurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mukuru kuzvara mombe. Kusine ngumba kuti wangona mangwana kusimishimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga mombe yakafamba kuti mwana mombe yakatozviwa ikaskinio. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vachiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbo.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iri rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3, Muloto village 3, nemuroja nemuloto village 2, Magogoros, inonzi Magogoros State Primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazvidzoka akatora mombe dzose usiku akauraya mazindani. Vakamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yachona nhasi hapana kana zvati zvaiti. Asi zviri kuitwa nevanhu vemabhucha vari ipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya, umbo une huripo hwebhutsu yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana nditi munoroya, itai murunduku wamunditi ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvirei apa topedzerai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoda kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rwekudiwa kwemombe kozi. Iwo wabigwa mombe wacho dzakaripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa zvekana ndisine kunyanyisi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Vanhu vari kutirai, vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadza chema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane zvingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi yakauya yakavakirwa nedzimba nevemabhucha avavo. Kuwanda kwaita vanhu zvikomboona sekuti ndezvimwe zvezvino zviri kuwanisa mombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Kungoti vakuru vedu kuno kweparamende kuvaona kwacho kunonetsa.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Mike Gava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndodzoti ngevatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakuvatuma vakuru vauye vaodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro vadhumisani mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tafadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine mahedquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mate munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vazhinji vazhinji vava havawane mukana vekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuhuza pundudzo mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapolutwa nakuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
ndabatana neCNRG ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi Women's Coalition in Zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana neCNRG madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti maroads acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasi navo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers community saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining communities tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera tikuti kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza mbundudzo zvakaita seagriculture ongororo yeduwo vakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pastudio 7 kwazuva yavateereri
Vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo une chekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu baba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu padare tinoto nemaprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngatimirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutanga kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagoko
I think china mwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechinyamwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva vanozviita izvezvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana china mwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachimucultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina mwari
dzimwe tsika dzamungatiwo dai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandano
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai izvi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriutaura pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda hatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.